Ndikufara zvikuru kuti matare ekubhindura Mbezi Sports aona zvakakodzera kuti vagari vekumadzoo farm vaishungurudzwa zvikuru makore apfuuraya wawana mutongo wekuti unogona kuwanyaradzawo patsekwende kana kurwadziwa kwawakaita panyaya dzekuda kumanikidzwa kubviswa kwawaigara pakuputsirwa dzimba pakuputsirwa propati zvemumba chibage chavo nzungu nezvimwe zvakawanda tinofara kuti matare ari kuona kuti kodzero dzevanhu hadzifaniri kuchorwa
vamwe vari kuda kuziva kuti sei pakaendeswa ivo vebazi rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika mapurisa nevakuru vemapurisa asi pasina kuendeswa kumatare ivo maemugabe
panguva yayo zvakaitika muna 2015 waienda pamberi kana wakauya kana vainongedzerwa panyaya idzi painongedzerwa kuti mapurisa ndiwo aiuya sekuchera kwataita vakatsvaka yunifomu ndo vakakwanisa kuonekwa nevagari vekumanzoo famu kuti ava ndivo vauya ava kana mapurisa ndatanyora sezibabhuaaigara pamazoe police station ndo vaivaiona vachivashungurudza munoziva kuti before 27 November zvinhu zvanga zvakanga kuti nyangarara hapana aibuda pachena kuti ndinhingi watituma taiona mapurisa saka vagari vekumazoe ivavavo vekumanzoo famu ndo vakatarisa kuti mapurisa akatsika yunifomu sajeni nhingi inspector nhingi constable nhingi ndo vatiri kuziva vari kuuya vachitishungurudza munoziva zvaiitika gumakore aya kuti mhuri iyoiya munoti first family yainjenga yaihwanda nevamwana vakawanda asi ndosaka zimbabwe pakaenda kumatare yakaenda kumatare yaudzwa nevanhu vaigara kumazoe kuti ava ndovari kutishungurudza
tichitarisawo kuti Zimbabwe Lawyers for Human Rights yaane nyaya dzakawanda dzairi kubudirira kumatare kuti vanhu vange vachibhadharwa mari dzemuripo kana vachinge vakanganisirwa vanhu vari kubhadharwa here mari dzacho idzi vamafunda
hongu tine kakusara mbijana kuti mukatarisa kuti nyaya dzematare achipa mutongo wekuti vanhu vabhadharwe kuchovwa kwekodzero kumbunyikidzwa kwekodzero hazvina kutanga pamazoe chete izvozvizvi kuchingwizi kwamunoziva kunona masingo provins uku kune vagari variko vakachirwa kodzero dzavo haisi muna 2014 kana 2015 here vanga vabviswa vaida kubviswa zvekumbunyikidzwa zvekumhanya vakarohwa asi takaona kuti patakaenda kuchingwizi gore rapera muna September October hurumende yakatokwanisa kutobhadhara vagari vekuchingwizi ivava mari dzavo dzanga dzatarwa nematare kunzi vakashirwa kodzero dzavo kwete ikoko kwega kuna vanyanga kuvasikana eduao nevakoma edu kwamutare tinoofisi kwamutare inobata masvingo nemutare vanapegita vagadzavo vakamiramira zvikuru zvekuti kunyanga kune vanhu vakatombhadhira vanhu mari dzavanga vakachirwa kodzero kuchingwizi kwandataura kune vanhu vakatopa mazita avo kune mombe dzavakakwanisa kutenga nenyaya dzekukombanzira kwavanga vaita kune mombe inonzi bhamu kune Jeremiah bhamu kuchingwizi yakatiwa zita ikoko kune mombe imwe yakatiwa zare kunzi baton stick imwe yakatiwa zare kuti polisi nevagari vekuchingwizi vachirekognisa kubatsirwa kwanga kune Zimbabwe Human Rights saka tiri kufara kuti mune dzimwe nzvimbo hurumende iri kukwanisa kunge ichibhadhara mutongo wanenge wataudzwa vereti wabhadhara nekuchura kodzero dzevanhu.